Vachitaura pachirongwa chekuedzana pfungwa panyaya dzekunyoreswa kuvhota, vamiriri vemapato mana makuru ari munyika vawirana kuti vasangane neZeke mangwana kuHarare, vachiudzana kuti itambire vanhu vose vanouya nezvitupa kuti vanyorese munzvimbo dzavanoda kunyoresa vasingabvunzwe magaro epavanogara. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vanovimba kuti Zeke ichatambira zvinenge zvataurwa nemapato sezvo ari iwo ane vanhu vari kunyoresa kuvhota.
Mapolitical parties ese ari matatu makuru ari muparliament anoti ZANU-PF, MDCT pamwe chete neMDC inotungamirwa naprofesor Ncube, tiri kubvumirana kuti proof of residence haina musoro, nokuti proof of residence iri kuita kuti vanhu vazhinji vatadze kuregister kuvhota. Saka tiri kuti isusu sokuti nokuti vanhu vachavhota papolling station imwe chete, kana munhu akasarudza polling station yake yekwakati ndiwo kwacho anovhotera ikoko, saka proof of residence haina kana basi. Saka tiri kusangana mangwana tichizeya nyaya iyoyo, nokuti chinangwa ndechokuti vana veZimbabwe vese varegiste kuvhota.
Gurukuta rinoona nezvedunhu remasvingo vaPoshimedza vati vanotenderana nenyaya yekubviswa kwemagwaro anodiwa sezvo zvirizvo zviri kutadzisa vanhu vakawanda kunyoresa.
Tinoda kuti isu zvive nyore kuno munhu wese wese anoda kuvhota nokuregista kuti avhote nokuregista pasina zviga zvakawanda. Saka kana zviri kureva kuti proof of residence yoitwa pasaidi kuti zvive nyore, hatingapokani izvo.
Vechidiki vakawanda vangari pamusangano uyu vashoropodza Zeke vachiti vari kutadziswa kunyoresa nepamusana pemagwaro anoratidza paunogara. Mutauriri weNational People's Party vaJefferson Chitando vatiwo kuti vanhu vazhinji vanyorese pachikamu chepiri, Zeke inofanira kubvisa nyaya yematsamba aya.
Takabva mukati mokuphase 1 yakanga iri mukati memarural areas. Zvinoiko zvinotaka kupinda iri muurban area, munova imo makagara vana vazhinji vachona vasingakwanisi kuwana proof of residence. Saka zvatokumbira zvokuti dai zvazvichitobvira ingadera yatobvisa zvayo, nokuti umu ndiwo matotarisira kuti vechidiki ndo vakawanda kudarika vari kumamisha vane misha yavo yavanokwanisa kuenda kumasabhuku. Ukuku hakuna sabhuku mutaundi, uku varifunga kuti vanopiwa tsamba nalandlord, landlord waanogara uye haana. Ko vari college vari paGreat Zimbabwe University vanopuwa proof of residence nani? Vice Chancellor. Saka idambudziko guru.
Munyori wezvesarudzo muPeople's Democratic Party vaHarrison Mudzuri vatendera nevamwe vavo vachiti dai zvatoitwa mangwana chaiwo.
Isu takagara tichiti tinoda conditions for free and fair election. One of the conditions inenge ichiti ngatilesene zvinhu zvinorwadza vanhu zveproof of residence. Ito if it was possible zvaida zvatokobviswa zvazvo. Yeproof of residence isava a tall order inotambudza vanhu.
Musangano wanhasi wanga wakarongwa neZimrights pamwe neelection resource center uine chinangwa chekuzeya zviri kunetsa veruzhinji munyaya dzekunyoresa kuvhota. Chikamu chechipiri mumasvingo sezviri kuitika mune mamwe matunhu chinotanga musi wa29 Gumiguru chichipera musi wa9 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.